mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 24 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
First part ye court order nde SABC inofana kuti ibatsire avo vasingakwanisi kunzwa nokuisa anonzi captions kana masubtitles pa screen pa maprograms avo ese anenge akagadzirwa asiri live. Izvo zvinobatsirawo kuti avo vasinganzwi vakwanise kuita follow nezviri kuitika.
Dare redzimhosva rinoudza nepenyuro yeZBC nemamwe mapazi ehurumende kuti vaisewo zvirongwa zvedzidziso yokurwisa chirwere checoronavhairasi kubatsira vakaremara.
Saka tinoti tichongoona toga kuti ruzhinji rwezimbabwe huri munhamo takatarisa mafiga iwaya mari dzedzidzi nokuti vashoma vari kuwana mari yakaita sokuti ari yega iye 473 pamwedzi kunyanya nokuda kwecovid-19 yadai kuita mashutdowni. Ruzhinji rwezimbabwe sekuziva kuenda runa mabasa nekunorarama kubva zvinhu zvavanenge vashanda mumavoko.
Zimbabwe National Statistics Agency inoti mari inodikamwa nemunhu mumwe chete kurarama mumwedzi wakurume 2020 inoita $473.
Panguva yelockdown yatiri kuchema kuti taita wanawo kana kuti tirarame tiitezei, ivo vari bhizi kumhanya kunobwanya zvinhu zvevanhu kuti ndokwavawanikwa chirwere chacho here kana kuti vawana kupi. Asi kuti chinonetsa ndechekuti havanzwisisiki vanhivavo zvavanenge vachiti. Pfungwa dzava mhendi dziri papi.
Vanotengesera mumigwagwa vanoshushikana nekuparadzwa kwenzvimbo dzavanotengesera. Semazuva ose tichonzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checoronavhairasi muAfrica hwasvika pachiuru nemazana maviri ane makumi mana nevasere kana kuti 1247. Izvi zviri mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Center for Disease Control and Prevention. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika zviuru makumi maviri nezvitanhatu 26,000. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa panyika dzose dzemuAfrica vane coronavirus. MuZimbabwe, bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika huchiri pamakumi maviri nemasere uye vana vashaya kusvika pari zvino. Pasi rose, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vave kupfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Vafa pasi pose vanosvika zviuruzana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 187,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere ichi. Dare repamusoro nezuro rakapa mutongo wekuti nepenyuro yeZBC pamwe nemamwe mapazi ehurumende vaisewo zvirongwa zvinobatsira vakaremara avo vari kuti vari kusiyirirwa mudzidziso yekurwisa chirwere checoronavhairasi. Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati ZBC nevehurumende vanofanira kurega nyaya yokutyora kodzero dzevakaremara zvikuru vasingaone uye matsi. Masangano akakwidza nyaya iyi kudare anoti Center for Disability and Development Trust, Deaf Zimbabwe Trust, neZimbabwe National League of the Blind. Tinakukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo asi dare rakati makurukota ehurumende ane mazuva gumi okupikisa mutongo uyu. Magweta akamirira masangano aya ari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights anosanganisira Doug Coltart nava David Halimani. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata va Halimani.
Tatambira mutongo zvakanaka nekuda kwekuti unobatsira vanhu vane urema wakasiyana siyana kunyanya urema hwokusanzwa uye neurema hwokusaona. So first part ye court order nde ZBC inofana kuti ibatsire avo vasingakwanisi kunzwa nekuisa anonzi captions kana masubtitles pa screen pa maprograms avo ese anenge akagadzirwa asiri live. Izvi zvinobatsirawo kuti avo vasinganzwi vakwanise kuita follow nezviri kuitika.
Kosei zvakakosha panguva ino?
Panguva yatiri ino iyi, munhu wese anofanira kuti azive kuti chii chiri kuitika kuitira kuti vanhu vakwanise kuziva kuti vanofanira kushanda sei, vanofanira kuzvichengetedza sei. Nekuda kuti vakasazvichengetedza vanhu ava, vanhu vese vanonzwa nevasinganzwi vanobva vapinda pasituation iri dangerous.
Ko ivo veZBC vacho vakati chii kudare?
Chakati fadza ndechekuti kana veZBC pavakazouya kukoti havana kukwanisa kupikisana nezvatanga tichitaura, saka takabva tatowirirana kuti aiyo ngatiitei saizvozvo. Saka kuwirirana kwatakatozoita kwakatozosvika pakuti ivo vakazotozoti mimi kana muchikwanisa kutibatsirawo pane dzimwe nguva dzatisingekwanisi kunge tiine manhu vanogona kuita masign languages, tipeiwo vanhu venyu vanenge vari qualified especially pamaweekends, nekuti vaiti pamaweekends vanhu vavainawo vangori nevanhu 2 chete ende vanokwanisa kunge vasiri paduty paweekend. Vane machallenges avo ekuti havana mari, saka havakwanisi kuemploya vanhu vakawanda and all that. But generally we are happy kuti pakakwanisa kuwanikwa kunzwisisana.
Mukatsanangure kuti order yechipiri iri kutaura nezvei chaizvo?
Order yechipiri order yakapiwa against my ministries akasairwa pa order iri. My ministry anoti Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Minister of Health and Child Care, and Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. Mukatarisa order iyoyo inobata nyaya yekudistributwa kweinformation kune vanhu vasingaone. Vanhu vanofanira kunge vachiwana information yakanyorwa mumagwaro avanokwanisa kuverenga anonzi iyo muchirungu ebreu, pamwe chete neany other means dzingava kana audio dzinozotumirwa pana na WhatsApp kana mukanyatsokuverenga order iyoyoyo. Ndozvairi kutaura order yechitu iyi, unlike yekutanga iprovisional order, haisi final order. Order yekutanga yeZBC final order, tichadzokerezve kukoti. Zvakatonyorwa paorder iyoyo ndizvo zvinofanira kutoitwa nokuda kwekuti maminista havana kuuya kukoti vachipikisa. Saka nekuda kwekuti marules ekoti anotaura iyo kuti kana ukaenda kukoti une neagent basis awo unotanga wapiwa provisional order kana uchinge waprova kuti une nyaya inofanira kutererwa nedare of which ndo zvatanga tinazvo. Dare rakaona kuti nyaya yedu yanga yakakosha yakasimba, ndobva ratipa provisional order. Ndosaka ichinzi interim order. Mukatarisa pa order yacho yakatonzi interim order granted.
Saka kuti zvizonzi zvose zvapera pamutongo iyoyo, zvii zvinenge zvaitika munganyatsotsanangura here?
Saka ichazova subject to confirmation or discharge. Zvazvinoreva ndezvekuti maorder iyi kuti izoita final order, tinozodzokera zvekukoti tichikumbira dare kuti hanga ichi zvibve zvaitwa permanent izvi. Kana vachipikisa nazvo vanouyawo vachiti aiwa ngazvisiraswa izvi nokuti hazvisina basa nekuda kwekuti zvakati nezvakati zvavanenge vachitaura panguva yacho iyoyo.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Halimani vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency, ZimStats, nezuro mazikati rakati mari inodikamwa nemunhu mumwe chete kurarama kana kuti food poverty line mumwedzi wakurume 2020 inoita $473.03 apo muri ine vanhu vashanu ichida $2,365.15. Asi ZimStats inotizve mumwedzi uyu munhu mumwe chete akashandisa $1,284.17 apo mhuri yevanhu vashanu yakashandisa $6,420.87. Izvi zviri kubuda apo hurumende ichiti iri kupa vanhu vese vanonetseka $200 emadhora panguva ino yecoronavirus. Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatitsanangurire kuti zviri kutaurwa neZimbabwe National Statistics Agency zvinorovei kumunhu muZimbabwe.
Aya mafigure awa anoreva kuti vanhu vazhinji vomuZimbabwe vari panhamo huru zvikuru, vari mupovhati, nokuti mwedzi waMachi zvinoonekwa izvo kuti munhu unenge achihora mari yakaita se473 RTGS zvichidzaka uri munhamo chaizvo. Asi zvozoonekwazve kuti munhu zveakwanise kurarama muna Machi imomo unofanira kunge atenga chikafu chinokwanisa kuita 1,284 zvinoratidza kuti vanhu vomuZimbabwe vose vasingakwanisi kuwana mari inosvika 1,284 pamwedzi ari munhu mumwe chete vanenge vari muzhara chaiyo, vari munhamo chaiyo chaiyo. Saka ndokubudisa kwazvaita kuti tione toga nhamo iri muZimbabwe tichitarisa mari inenge ichibhadharwa vamaticha kana macivil servants kuti pamwe 2,500 kana vachinge vaine vana ine mhuri inosvika kana mhuri inosvika vanhu 5 baba naamai navana vatatu vanofanira kunge vachidya chikafu chinoda mari inosvika 6,421. Saka tinotei tichongovona toga kuti ruzhinji rwezimbabwe huri munhamo takatarisa mafigure iwaya mari idzodzidzi, nokuti vashoma vari kuwana mari yakaita sokuti ari yega iye 473 pamwedzi, kunyanya nokuda kwecovid-19 yadai kuita mashutdown ruzhinji rwezimbabwe sokuziva kuenda runa mabasa runorarama kubva zvinhu zvavanenge vashanda mumavoko vopfuura vachitenga zvavanotenga vachienda kumba. Vazhinji vacho havatombowani mari iyeyo pazuva kokuzoti pamwedzi ike zvino zvakavharwa kudai inhamo chete iri kupambira.
Imimi senyanzvi mune zvemabhizimisi, manhambers anoreva chinyi kunyika yeZimbabwe?
Aya anoreva kuti kuruzhinji rwezimbabwe nenyika yeZimbabwe anoreva kuti tiri munhamo huru zvikuru. Zimbabwe ingangova nyika iya ingangonzi ndo imwe yenyika dzino urombo kana takatarisa kudhura kunoita zvinhu kana kuti mitengo yezvinhu nemari dzinonzi ndo dzinofanira kunge dzichishandisa romunhu pamwedzi wose, asi iyo vanhu vacho vasingazviwani vasingawani mari iyoyo. Saka zvinobva zvaita kuti tizive kuti tine urombo chaihwo, tinofanira kunge tichiisa musoro pamwe chete kuona kuti urombo ihwohuhwu kuti hupere tohupedza sei. Hakuna mumwe munhu kana imwe nyika yokunze ichangobva yasvika yoti Zimbabwe iyo ndomana from heaven, nguva yemana yakapera. Isu pachedu maZimbabwe ini topedza sei nhamo iyi, nokuti mafigure aya anyorwa apa emari aya nokushaya kwatinoziva kunoita vanhu zvekare nepasi rose rine nhamo ka kuti isu vari muno kumhiri vaikwanisa kunge tichitumira dzimwe mari kubetsera vari kuZimbabwe, zvinhu zviri kutiomerawo nokuda kwecovid-19. Saka zviri zvinoratidza kuti nyika yedu yakananga kuurombo ichibva muurombo hwayanga inahwo nechekare.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Survival Vendors Union rinoti riri kushushikana zvikuru nekuenderera mberi kuri kuita kanzuru yeguta reHarare pamwe nekanzuru yedhorobha rechitungwiza vachipunza zvimbo dzinotengeserwa nevanhu dziri kunzi nemakanzuru aya dzakavakwa kunze kwemutemo. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Pamira vanoti kunyangwe hazvo kanzuru yeHarare yakavimbisa kuti ichawanisa vanhu ava dzimwe nzvimbo dzokutengesera, vanoti dambudziko guru riri pakuti havanawo kutanga vaziviswa nezvedanho iri. Kanzuru yeHarare yakapunza nzvimbo dzakawanda dzaitengeserwa nevanhu dziri kunze kwemutemo uye inonzi ichiri kuenderera mberi ichiputsa zvivakwa mumisha inogara veruzhinji. Ukuwo kanzuro yechitungwiza inonziwo iri kuputsawo zvivakwa zvainoti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuru maviri aya, asi meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vakaudza Studio 7 Frondrapera kuti kanzuro yavo yakange isinei nokuputswa kuri kuitwa zvivakwa uku sezvo huri hurongwa hwakabva kuhurumende. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaKwamira.
Zvakaoma, zvakaoma chaizvo chaizvo, nekuti vanhu vanosiya vanhu vachivaka mastructures vachizotaura kuti zviri kunze kwemutemo. Panguva yese hazvaitika izvo, vanga vari kupi? Uyezve nhasi panguva yelockdown yatiri kuchema kuti dai tawanawo kana kuti tirarame tiite sei, ivo vari bhizi kumhanya kunopwanya zvinhu zvevanhu kuti ndo kwavawanikwa chirwere chacho here kana kuti vawana kupi. Asi kuti chinonetsa ndechekuti havanzwisisiki vanhu ivavo zvavanenge vachiita. Pfungwa dzavo hamhenzi dziri papi, bhozi nguva zhinji vanoti takupai, vanhu votengesa varipo, voita mastructures avo, after that vozoya nerwemusero woputsa. Hamenoti vanombofunga sei vanhu ivava? In fact, vangadai vachitanga vabvunza kuti toita sei kana kutaurawo nevemaorganization kupaya mbiro kuitira kuti vanhu kana vachibvisawo mapuranga avo mune zvakanaka vobvisa vega zvo zvavo. Zvino ivo vari kusuka kungopwanya zvinhu vasipasa kana munhu aripo nenyaya yekuti vanhu vari mulockdown. Saka manje vekungoona chitori chimbavha kana chitsotsi chavanenge vachiita, ngavaite zvo zvavo zviri pachena zvinzwisisike ndokuti tizive kuti kanzuro riri kushanda nenzira yakanaka. Izvozvo munhu wechida kuchema nzara mukati medzimba. Izvozvi nhasi ivo vari bhizi kunopwanya pwanya mataskshop dzizvo zvavame vamwe vanopwanya zvozvi vamwe vanhu zvirimo mukati mazvo. Odha inai ribva kunani, asi iri kutanga ataurira kune vamwe vanhu kuti zvozvaanaigadzisa zviimiri zvakanaka. Zvino manje takangotarisa totozoona mumasocial media nekupi kwese.
Muri kureva here kuti imi hamusi kutaurirwawo semasangano anomirira vanotengesa ava nemakanzuro asati atora matanho ari kutorai?
Isusu vemaorganization hatina kana umwe chatatiudza. Iyo Studio Harare haikwanisi kana kuannounsa zvinhu zvakaita seizvo kana kutaura paredhiyo kana kutiudzawo. Vane macontact numbers yedu, votiudza kuti udzai vanhu vari pakati pakati takuda kunopwanya. Toudza vanhu vedu kuti mhanya mugadzi zvizvo zvinzi mi zvakanaka nokuti ava vanhu vakuda kuzopwanya. Zvino kana vakanyarara kuda vapedza vachipa, tangoona vapwanya kwamachipisa vapwanya bari yachina vapwanya siyasiwo vapwanya. Saka manje toziva zvipi manje kana vachiita seizvozvo?
Saka mune matanho hamuchatora here kuti mugare pasi mugadzirisane nemakanzuro? Tichiona kuti vari kungoenderera mberi nekuparadza zvavari kuti zvivakwa zvakavakwa kunze kwemutemo.
Nenyaya yelockdown hakuna kwatinokwanisa kuenda, asi dai zvanga zvichinzi tatine mukana wekuti tinogona kufamba kusvika zvakaita kukanzuro kunotanga kugara pasi navo, tovaudza kuti mbomirai vanhu vambotanga vararama zvinhu panapa neapa neapa, pamwe tainzwisisana. But ine zvinoso far mukana wacho nehapana, nekuti tiri palockdown another 2 weeks vanhu vari kudzimba. Saka manje patinozotoenda inenge yakatopera nyaya ivo vanenge vachingoendera mberi nokupwanya zvinhu. Hatisi kuzova vari kuenda kupi, taitaidza vati vanoenda nekupi taigona kuenda kutinovabvunza. Manje so far hapana kwatiungudza, takatogarawo muzimbabwe kuitira lockdown iyoyo. Saka taitaidza vati vari kufamba nenzira yaipiti kana taenda tanomubvunzana navo. Saka so far maybe after lockdown
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Survival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufa National Gazette, Zimbabwe National Chamber of Commerce inoti Zimbabwe inofanirwa kupanidzira maawa anoshandwa nemushandi kuti nyika ikwanise kugadzira zvinhu zvizhinji nekukurumidza. MuZimbabwe Independent, Serge Garove, Standard Chartered Bank, Valafu Moma Natsa, vanoti kusvika muna zvitago rerakapera, banga ravo rakarasikirwa nemari inopfuura mamiriyoni zana nemakumi matatu nematanhatu emadhora emuZimbabwe, kana kuti $133 million. Vachiti gore ra 2020 richaramba richigozhera banga ravo. MuDaily News, nyanzvi mune zveupfumi dzinoshora hurumende pakupindira munyaya dzezvemitengo vachiti izvi zvichakonzera kushayikwa kwezvinhu muzvitoro. MuHerald mune nyaya inoti makambani manomwe anotambira nokuchinja mari dzekunze kwenyika kana kuti mabiro defaulter ambotorerwa matsamba anovabvumira kuita basa kana kuti maresidensi, uye vavharirwa kuti vasabata mari dzavo dziri mumabhanga vachipomerwa mhosva yekuti havasi kuudza bhanga reReserve Bank of Zimbabwe zvese zvavari kuita nemafambisiro avari kuita basa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yokutiudza zvamunofunga mega.
Makasimbere vamushamarari. Nyaya yeCovid-19 yakakosha ende vanhu vanofanira kuitedze, but dambudziko raitika ririmo muZimbabwe ndevekuti havanhu havana chikafu. Saka munhu kuti agare mumba aine nzara asiri kufidwa chikafu sezviri kuita dzimwe nyika, yekuti dziri kukwanisa kupa vanhu chikafu vari indoors, vokwanisa kuwanikwa vachibatsirikana. Saka kana zvinhu zvamira saizvozvi, chinonetsa ndechekuti vana vakatanga kuchema achichema nzara, ivongo vajaira kutengesa musika zvekuti kavaona mari votenga kau. Zvino apa hapasisina zvachose, misika yacho iri kupwanya. Saka tiripo pakubvunza kuti gavhumendi yacho vari kuzviona here zvavari kuite izvi, kuti zvine musoro here pakuti vopwanya zvinhu zvaizvo kuunza chikafu mukati mefemiri, apa femiri yacho vauti igare mumba isina chekudya. Hanzi kunyatsopanzwisisa ikwezheni yacho kuti iri kufamba sepa. Saka tinoshuwira kuti dai gavhumendi yaonawo vanhu yatrita vanhu sevanhu, vanhu vanonzwisisa. Ende muZimbabwe mune vanhu vakafunda, saka handione paine chinonetsa ini kuti vanhu vanzwisise kuti chirwere ichi chinouraya. Asi semubereka ungasiye mwana achichema nenzara, unongova kutsvaga chekuti mwana ararame nacho. Ndo mashoko angu pastudio pano.
Iri muZimbabwe iyi ichiri lockdown here ekudzivirire COVID-19 kana kuti yatsva nerimwe zita rainofanira kutopiwawo zvaro nyiwano zvaro ratisingatozivi kuti zvienderana nezviri kuitika zvacho? Nokuti vanhu vakagara mudzimba kudzivirira chirwere ilockdown, hapana anofanira kuenda kubasa. Asi ndopanowana mukana vamwe vanhu kundopwanya misika yevanhu vanozvishandira vachizvitengesera nokutambura nokushayiwa mabasa, ndopavanondopwanyirwa musika. Alright, then poita futi avo vanobatsira vanhu kuti vapive vanhu chikafu votorwa vosungwa, asi vari kuyamure mweya yavanhu vari kutambura vasina chekudya votorwa vosungwa. Zvinhu zvacho unotozvitanzwisa kuti zvichiri zvelockdown here kana kuti zvatani chimwe chokuita mukati. Zvotadza sekuti pana vamwe vari kutochifarira chirwere ichi kuti vaone mikana ichiite zvimwe zvinhu zvinotsamwise vanhu munyika. Chirwere ingachimire chiri chirwere, vanhu ngavasaipinza zvekumatongerwo enyika mukati nechirwere. Ipapo ndo panozoita sekuti tototaura mashoko pastudio 7 muzoti kwai ana mudonga aizongotaura mashoko ekutuka zvisingadiwi, asi hazvina kunaka. Vanhu ngatingete zvinhu zvakangourongeka zvine njere dzakata dzekuti vanhu vakakwana.
Ndiri kurwadziwa nekuti kunyika kwedu ike zvino vari kupusa putsira vanhu pavanotengesera misika, pavanowana that small cent ndopavari kuvaputsira. Kureva kuti vachidzoka kubva kulockdown vanonga vachitangira pai, hapana kungotangira pazvero. Rajina vake zvinoizvi vakuchitungisa pajambai, ndopavari kunzi kanzuro yasvika iri kuti vanhu torai putsai matebho enyu, but its 100% wrong, because ndo mararamiro atiri kuita tiri kuZimbabwe. Thank you.
Makasimba iri. Inoitwa Brandon Tapambwa, ndiri ku South Africa, muPretoria. Ndokumbirawo kuti mutipowo mukana. Mungotipowo mukana wenguva diki tidzokerwewo kumusha. Tinoratidzwa kuti tiri kumusha kwedu kana kuti tinotestwa tichiyambuka bhozi. Kuno kutatambura, rende tatamburidzisa chaiko chaiko. Takambofungawo tauya kugotsvaka raramo, but raramo yacho hatichaioni. Saka kuti titamburewo tiri panzvimbo yatakaberekerwa, tinoona kuti zvakasununguka. Ndinovimbawo kuti purezidendi achanzwawo zvichimo zvedu zvatiri kudai kutiita makwamuri. Tokumbirawo, tokumbitisawo vedu vemutikumburirewo, mutibatsirewo. Tinotochimira kwamuri.
Makadini Studio 7, inini ndonzi Tanaka Makunde, ndiri muno muSouth Africa kuMafikeng. Kudongotaurawo hedu nenhau yechirwere chekorona ichi chapinza pfungwa yakaoma. Hatisi kuendawo mabasa, takangogara. Zvinhu zvacho apa taita zvokiyakiya. Dewa Munangagwa waitawo kuti muzvikarwa zveZimbabwe onzwa mabasa zvendawo kumusha zvinani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 zvisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wesangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization, vaTedros Adhanom Ghebreyesus, vanokurudzira America kuti isaregera kupa mari kusangano reWorld Health Organization, vachiti chirwere checoronavirus chichinesu kwenguva refu. Shondo rapera, mtungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashora World Health Organization vachiti haina kubata zvakanaka nyaya yechirwere checoronavirus, vakati nyika yavo yambomira kupa sangano iri mari. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti America inoziva kuti bato rinotonga muChina reChinese Communist Party harina kuzivisa sangano reWorld Health Organization nezvechirwere ichi nekukurumidza. VaGabriesos vati chinangwa chavo pari zvino ndechekupedza chirwere checoronavirus uye kuona kuti vanhu vasafa nechirwere ichi. Vati zvekare havasi kufara nezvavari kuona muAfrica, vachiti pane zviratidzo zvekuti chirwere ichi chiri kufararira zvikuru mune dzimwe nzvimbo muAfrica neCentral neSouth America. Vati nyika zhinji dziri kuona chirwere ichi chichipararira uye dzimwe dziri kuona uwandu hwevanhu vane chirwere ichi hwakange hwambove kudzika hwaive kutanga kukwidza zvakare. Vati tichiri kure ndekupedza chirwere ichi, vachiti vanoimba kuti America ichatangidza zvekare kutsigira mabasa ari kuitwa neWorld Health Organization okudzivirira vanhu kubva kuzvirwere zvakadai. Kambo Madam Boss kanobva kuna Leonard Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare redzimhosva rinoudza nhepfenyuro yeZBC nemamwe mapazi ehurumende kuti vaisevo zvirongwa zvedzidziso yokurwisa chirwere checoronavirus kubatsira vakaremara. Zimbabwe National Statistics Agency inoti mari inodikamwa nemunhu mumwe chete kurarama mumwedzi waKurume 2020 inoita $473.03. Vanotengesera mumikwagwa vanoshushikana nekuparadzwa kwenzvimbo dzavanotengesera. Tasvika kumagumu echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvekare maneru apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini tanono kawande ndiri muWashington DC tichiti mosora zvakanaka.
Soko izika disa.